very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Life Talk, we're discussing about the continued rise of the cost of basic commodities, making them unreachable for families as the rate of the local currency continues to lose value against the United States dollar. As the Zimbabwe dollar continues to slide against the US dollar, with one greenback selling for over Zimbabwean dollar 4,800 in the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction, and between Zimbabwean dollar 8,000 and Zimbabwean dollar 10,000 on the parallel market, some economists are urging the government to engage stakeholders instead of coming up with different ways and measures every week that are not helping. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the South African courts, where Fal Jenke Kayishema, who is accused of ordering the killing of 2,000 people hiding in a church during Rwanda's 1994 genocide, was in court in South Africa on Friday, where the number of fraud and immigration charges against him were significantly increased. David Doyle has more.
South African prosecutors have significantly increased the number of fraud and immigration charges they are bringing against Rwandan genocide suspect Fulgence Kayishema. One of the most wanted remaining suspects from the 1994 genocide, Kayishema had been on the run for more than two decades. He was arrested last month on a grape farm outside of Cape Town and had been living under a false name. South Africa's National Prosecuting Authority alleges Kayishema used a false identity in order to apply for asylum and refugee status. Outside court in Cape Town on Friday, NPA spokesman Eric Ntabazalila said the charges against Kayishema had risen from 5 to 54.
That 54 includes 9 counts of fraud, 10 counts of the contravention of the Refugees Act, and 35 counts of the contravention of the Immigration Act.
Kayishema is expected to face extradition to Rwanda to be tried for crimes there, though Ntabazalila said those proceedings have not yet started. The former police officer is accused of ordering the deaths of 2,000 people hiding in a church during the 100 days in which more than 800,000 minority Tutsis and Hutu moderates were killed. The case in South Africa has been postponed until June 20th for Kayishema's defence team to consult, at which point he could apply for bail.
And now back to our main topic of the day, which is on the economy. The continued increase of prices of sanitary ware, amongst other goods, is driving women and girls to use unhygienic products, with health experts and sexual health advocates warning of health risks. A father with two daughters, Innocent Jenge, told Studio 7 reporter Rutendo Mawere the situation is becoming unbearable. Let's hear what he had to say. That there was a father of two daughters, Mr. Innocent Njenge, lamenting about the high cost of sanitary ware. He was speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Rutendo also spoke to Ms. Otilia Chikandira in Harare, who said sanitary towels were now becoming unaffordable, yet they are needed monthly.
pinda mana okay mana TM hatichatokwanisa kuzvitenga zvinhu izvozvo. Apa zvinhu zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi. Apa hatisi kutokwanisa kuzvitenga. Kumba kune kuchida kudyiwa, mafuta, upfu. Zvese hazvichatokwanisika kutenga, saka izvi nana mapedzi zvida kutodzokera zvaitwa nana mupandofunga nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa majira. Ndozvataa kutodzokera kunoita. Kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini kungoshandisa chete zvinova zvaakutoisa utano hwedu panjodzi.
That day was Otilia Chikandira in Harare speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Vagumbo Ruocha vemuraini rekwachinyanganya kwa Ishe Mutema kwa Gutu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kuri kushungurudza vagari vekumaruva. Let's hear what he had to say about the situation in Masvingo, where there some people are saying the cost of basic commodities is becoming too high.
Zvisingaiti sugar kuti tiwane sugar chando chino vana vazvikuru vanofanirwa kuinda kuchikoro vamwachi vaja porridge toitenga nei iyo dora rava kutengwa tengeswa 60,000 padora. Saka inini ndine mari yendinowana kupenjeni ndoiwana sei ndobuda mupost office ndoinda kumakorokoza ndonotsvaka yusa mari yangu yose yaperera ikoko kuti ndiwane $20. $20 ndotinga chi ndabva ne $3 $3 kudzokera saka $6 saka ndosara nemari hakusisina mari yendichatinga shuga munyu mafuta haungazi murivo uri majochocho ndofanirwa kutenga mafuta sipo nemafuta okuzora ndoiwaniki.
Vagumbo Ruocha vachitaura nemutori wedu wenhau wekumasvingo Godfrey Mutimba. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. So you can join in the conversation right now. Tonight on Live Talk, we're discussing about the economy. And we are now joined by one of our economists, who is Masimba Kuchera, an independent economist in Harare. Mr. Kuchera, welcome to the program.
Thank you very much, Elda. How are you on a Friday like this one?
Aiwa kuno kutiri wadi zvedu tanga tiri kutotya kuti nhare nhasi dzingati kanganisire asi mombotiudzo tiri kuona vabereki nevanhu vazhinji munyika vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zvakamira sei pari zvino taura henyu
halo
taura henyu
kwemitengo kwakakonzerwa nenyaya yekuterera seZimbabwe dhora saka mitengo kukwira mumafuta mazuro mitengo yemaisusuzvinhuanomunyika vanofambira maZimbabwe dhora saka tasvika panguva yekuti mari dzatakaitirwa muchikwama pakupera kwamei kana kuira kwatravu zvichakwane kuti dziraramise vanhu musarangarira imeme kuti zvikapera Zimbabwe statistical office minister yakaburitsa nyaya yokuti neconsumer council of zimbabwe ndovakaburitsa nyaya yekuti kwakudiwa 1 million Zimbabwe dollars kuti vanhu vararame asi nekufamba kuri kuita mitengo chaona kuti 1 million dollars chaichainenge chisingakwani kuti vanhu vatanhatu saka zviri kuitika ndezvekuti paitika kuderera kweuremu hwezimbabwen dollar nezvikonzero zvakasiyana siyana zvaita kuti mitengo inge ichikwira kusvika pakutoti chingwa chaakutoitawo 10,000 Zimbabwen dollars apawo pane musiyano pakati peauction rate kana kuti mari iri kunzi ndo inofanira kutengwa nedhola nereserve bank nemari iri kushandisa vanhu kutenga and ndofunga kuti ndo panofanira kunge paine kugadzirika kwedambudziko redu tinofanira kuona kuti vanhu vari kutenga mari vari kumbaiwana kupi nekuti kana arabizet ichiti tinofanira kuwana 4,800 yekutenga mari ta kuti vanhu vari kubudisa mari dzakaita sama 8,000-9,000 taakufanira kuongorora kuti mari idzodzo dziri kuzoburitswa nevanhu dzinoita kuti arabizet inge ichingareuchi.
Mm-hmm. Maybe if I may just ask you in English, you have just said that, you know, right now for a family to really survive in Zimbabwe, how much does it need? Let's say a family of four. How much local currency does a family of four need to be able to survive in Zimbabwe? And also, why do you think we're seeing all these, the escalation of prices at this point in time?
So, a family of six, I think, requires 1 million Zimbabwean dollars. That's the local currency that we have. And what you're saying is that the decline in currency is caused by several factors, but we can't ignore a couple of them. The first one is that the RBZ has prescribed the rate which is now perhaps about 5,000. But people are not adhering to that. People are getting more than 8,000, 9,000 for a dollar. So we need to investigate where that money is coming from.
Mm-hmm.
That's the first thing. The second thing that I think we need to look at, we need a social contract between government, retailers, and consumers in terms of also ensuring that consumers don't lose out, because the consumers now who are being charged 3-4 times more in last week are consumers who received their pay packet in May. So it means that you need an emergency salary in June before you even get to the middle of the month for us to be able to manage this. So I think it's now important for government not to come with regulations, but to come with an open mind of listening to people, listen to the retailers, listen to business, and also listen to the consumer to find out what it is.
Now, thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, the independent economist here with us on the program. We're now going to go to our caller in South Africa. Caller, Makadi Enyu.
Tete Makadi, Baba Masimba Kuchera, Nevatari Vose, Studio 7 in the VOA in Devele, Studio 7.
Apa, Tukutawara Nanugu. Tauraitins weva moyo imi makanga muri kuZimbabwe zvizva makaonawo tichitarisa mitengo yezvinhu nezvimwe zvakadaro.
Mutengo yezvinhu sezvatera baba vasimba vakuchera nababa vakuchegutu nanamai vaitora nababa vaitora nauye masanitary pads. Zvinhu zvinoratidza kuti zvakaoma nokuti patanga tiri kumusha $1 yaichinjwa ne1000 kana kuti 20 randiwo ichingochinjwawo ne1000 saka tava kuona izvizvi yakusvika mu7-10,000 zvinhu zvidudzo zvinhu zvakaoma bhozi pandakambopinda post office waiona laini yemabond note yanga isina vanhu vaimaterera vanga vari kuvanhu vakawanda vaiuya kumaUS dollar. Senhau yatora baba vari kwagotu inorwadza zvikuru nokuti kana munhu achindopuwa mari yake yepension $20 I remember kuti baba wangu gore rakapera muna December wakanditumawo kupost office ndaifunga kuchindopuwa mari yakawanda anga $28 yepension. Saka nhau yemunyika yedu yeZimbabwe inorwadza zvikuru nokuti zvinopa zvinosatsitsi chandochinya kundirwadzikana inhau yechikafu inonyenye sadza sadza ndiro rakakosha kuvanhu vakawanda nokuti vanhu vakawanda vanotambudzika ndakasvika aitengeswa hupfu mukapu. Tikatarisa kuona kugweru kugweru vanhu vakawanda vaizama bhozi mari yavanoanza kushandisa kugweru mabondi note havatomadi vanoda mari yemarandi mari yemaUS dollar tofungunanashavani izvizvo ndizvozvo. Saka tichiona kudhura kunoita mutengo zvinodudzira kuti zvishuwa nokuenda nyika yedu yeZimbabwe tatodzoka paya pagore ra2008 kungoti apa zviri kuita zvo zvakavharidzika renyaya yekuti mune maUS dollar nemarandi zviri kana munhu achichinjirwa $1 nemari inosvika 7,000, 10,000 inzwai mari yakafana kana nhau yatira vakuteera kunzi muri musha une vanhu 6 kuda mari inosvika 1 million. 1 million tichitaura dai kuri kuti iri mari yakawanda tingati nyika yedu yeZimbabwe yakapfuma ende takambobata ma5 billion kumarukwezo. Saka nyika yedu yeZimbabwe inoratidza kuti hamene kuti ingwekusarudza apa dhuzeri nokuti zvinhu zvinorema vanhu vekumuZimbabwe vayaura nokuti mutengo ndanga ndichiona chingwa chinotanga mu10,000, 12,000 kana iri nyama yehuku food chicken hatitatauri mafuta hatitatauri chinhu chinoita $5 inenge ichitengwa kuma15,000 chinhu mberi. Saka kwati nhamo iri munyika yedu yeZimbabwe yakaoma tete kwataisika ende futi chinorwadza tasaimone mari dzinohora vanhu vacho ndo mari shoma kuti kana munhu achihora vakawanda hora kana munhu atoti mari yakawanda inenge iri $100, $150 kana kachitara vehurumende ma$150, $200 kusvinda mberi chidare iri mari shoma shoma kuti kana vachinge vakaenda kunotenga zvinopisa tsitsi unoona vanhu vakawanda vakamirira pamatiu kavaida kutenga munoda kuti mune keshe here ndishandise kadhi rangu. Inhamo iri mukati menyika yedu yeZimbabwe zvinopisa tsitsi kuti chitarisa nyaitira baba vemasanitary pads kuti vanoshandisa masoksi kana kuti matishu uye futi tishariti like seni ndine mwana wangu mwana musikana anotora mazuva mazhinji sauda zvinhu zvinorwadza zvakafanana izvozvo kuti zvinhu zvakafanana masanitary pads aifanira kuchipa asi nyaya yekuti izvozvo kuti nyika yedu yeZimbabwe vakundikana kutonga even munzwa wakava nenyanzvi dzezvepfumi varotora zvakakosha nyanzvi dzezvepfumi dzino zvakakosha asi nyaya yekuti maleader kana havateereri maideas emaanalysts ezeupfumi vanoziva nezveikonomi havavateereri saka zvinhu zvinonyadzisa kana chota pasvika nyika yeZimbabwe inhamo neurombo nokuti vanhu vakawanda tete vari kutambudzika ichi ndinondirwadza kuti ndakafa mukati menyika yeZimbabwe munoona kapu yehupfu yaitengeswa dollar and uchiona vanhu saka what about now zvinhu zvaakudhura tarisai munhu $1 US dollar now yakuchendwa ne $10,000, $7,000 Zimbabwe bond it is ridiculous.
Ya muri ipapo vamoyo iramba yenyu muri ipapo ndimbowanikwa ini ndichidzokera kuna vakuchera asi tisataenda kuna vakuchera maybe just tell us in Ndebele what's your view. You were recently in Zimbabwe. What did you see regarding the cost of basic commodities?
Kana mene kuti ngibingire ndivo oke ava naneli nava bukeli ve Studio 7 ku VOA Ndebele ne Shona. Ya kunzima kakhulu kwambala even masikhuluma indaba yase Zimbabwe. Yangibini khona lapha esavani eGweru na seKwekwe ngakhamba ezindawo eziningi khulu kwambala abantu bayasogola eningesikhathi leso even masikhuluma nje i $1 ichenjwa nge 1000 so nyamtsa nje si iyachenjwa nge 7000 10000 so into leyo iyakhombisa ukuthi lapha siyakhona kunzima kakhulu even mawuzo obabaloya ukuthi imali yakhe yepenjeni uyahola $20 and abanye abaningi baningi bathatha 4 months bangayithatha imali zabo laphaya so kuyakhombisa ukuthi lapha siyakhona njengelizwe leZimbabwe even uyamuzwa even obaba kutshela uyakhuluma kuhle nje ngema analyst economy bayakhuluma ukuthi nekuthi igovernment yethu abalalele even mabona izinto zidlula kangaka kufane nesingwa sibiza 10,000 masikhuluma ngefood chicken ibiza imali eningi kakhulu almost 200,000 so uyabona ukuthi imali leyi yaseZimbabwe iyasikhombisa ukuthi akuna lapha siyakhona njengelizwe leZimbabwe kuyasibuyisela ngesikhathi lesa ka-2009 mara ngiyamhla nje sithi izinto zingqono ngeke ukuthi kuna ama-US dollar namarandi so ungafika lapha eGweru abanye bayathenga epupu ibuphi ekhaphe nganethinge 1 US dollars and abanye bayathengisa even ama-beans apheke so kuzokhombisa ukuthi eZimbabwe akuna lapha siyakhona.
Thank you so much, Mr. Moyo. Thank you for being our caller. You have a great day. I understand we have another caller. Hello, caller.
Hello, Makadi.
Ai watiri wadi tiri kutaura nanuko.
Kutaura na Olivia Ngwenya, Durban, South Africa.
Ehe, ai watikaedza kukufonera ishuwa nezuro pachirongwa chemadzimai batati. Singa kunzwe itafara mapinda mchirongwa. Munoona sei nyaya iyi yekukwira kuri kuita mitengo munyika?
Nyaya yemitengo munyika tete iri kurwadza especially kuti tinenge tiine vana vatakasiya kumusha zviri kurwadza basi ndangana kateerera kuti wababa vachitaura kuakunzikana kutengera ana matedzi nekuda kwemitengo mukwiriro wawakaita zvinorwadza kana vana vedu mukore uno vakunzi vaakunorarama nekushandisa manipepa nema issues aishandiswa naana mai hambai vedu kare inorwadza zviri kwazvo padai gavhumendi yambopindirawo hayo yazama kana kuita neprice control vafambe vachigadzirisa mitengo nekuti chizvechizvi tikatarisa kuno kusouth africa.
Unfortunately, we lost our caller there, Olivia Ngwenya, in South Africa. She's just lamenting that, you know, she was very touched by the father of the two girls who spoke about the high cost of sanitary wear, saying that, oh, you know, she's very saddened because now people have to resort to using the olden ways of young girls using, things that are not hygienic. But there's also Stephen Chipunza in Zimbabwe who gave us his number. Stephen Chipunza, we are trying to call you. We want to hear from you. I know you were one of the people that put up your number saying that you wanted us to call you so we could hear your view. Because I know a lot of you that are following us, when we ask you for the numbers, you say, oh, you never call us. We do try to call as many people as we can. But as you know, some of the time the lines are not very clear. But let's go back now to Mr. Masimba Kuchera, our guest economist, all the way from Harare in Zimbabwe. Mr. Kuchera, you heard our callers there lamenting. So what is the way forward? If government were listening right now, what would you advise them to do?
Okay, so first of all, thank you very much. But let me correct one thing. I'm not an economist. I'm an economic analyst.
Yes, go ahead.
So if you give me economic figures, I'll not be able to interpret.
Okay, go ahead.
But if you give me an economic situation like the one that we have now, I'll interpret it for you.
Okay.
So thanks very much, Sam Ganya, Makuramiti. Makuramiti is right. The challenge that we have is that I think there is a disconnect between government who is trying to regulate prices, the people who are selling the goods, but also the consumers as well.
Mm-hmm.
And Mangwenya is also right to say there are basic things in life that government should always protect. Now, this may sound as a joke, but if you remember in 1995, Simon Chibeto, it's not 1998, he sang a song, I think that I'm more Monaco. What you are trying to express there is that there are basics that the government should ensure that they should be available for everyone.
Mm-hmm.
I mean, sanitary pads are basics that we should ensure that they are for everyone. In actual fact, they're supposed to be free for categories of people who can't afford this. Now, it's not like that. So bread is one of those as well that we are facing challenges. I think if government was listening to me,
mm-hmm.
the first thing that I would say is that let's get to a tripartite meeting, consumers, government, and the business.
Mm-hmm.
Business knowledge from retailers, manufacturers, to find a way of price discovery. What we have is a bit of a distorted auction facility. The auction facility tells us what the rate must be, but it's also not looking at what we have in the market in terms of Marie Ipo. So we need to get to a point. That's number one. Number two, we need to seriously invest in our production.
What does that mean? If you can explain that.
I wonder that people think that 80% production in terms of manufacturing is a program. But to what you should say, I'm going to get my guess. I'm not going to get my input.
Thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, who is an independent economic analyst, who was just giving us his view. Unfortunately, time is not on our side. So we'd like to thank you also, our listeners and those that we're following and those that will watch us after the show. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye, signing off in Washington, saying have a very good night and a great weekend ahead wherever you are. Good night.